Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 1 2017. Makateerera Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tese pau nomwe hwedu takagusikana kuti tsvangirai anokwanisa kutungamirira mubatani dzauyoyo. Saka tiri very clear tose kuti uchange achitungamirira nditsvangirai. Ende ndiye wakambodla mugabe.
Mubatanidzwa wemapato manomwe ari muMDC Alliance unowirirana kuti mutungamiri weMDC vamogen tsvangirai ndo vachamirira mubatanidzwa uyu musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya. Vagari vekwaMutare vochema-chema nekuvharwa mvura kwavari kuitirwa nekanzuro yeguta ravo. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoudza vachinamasa kuti vadzose pabasa vechidiki vanozivikanwa nerekuti ghost workers. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri vemapato manomwe ari kuita nhaurirano dzekuumba mubatanidzwa uchakwikwidza uchitsigira mutungamiri mumwe chete musarudzo dzegore rinouya wasangana muHarare nhasi vachigadzirisa hwaro hwekushanda vari pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance. Mubatanidzwa uyu ndiwo chete nzira inonzi nemapato aya anogona kukunda navo bato riri kutonga reZANU-PF. Achasarudzwa kumirira MDC Alliance ndiye achakwikwidzana nemutungamiri weZANU-PF vaRobert Mugabe. Mapato ari muhurongwa uhu anoti MDC inotungamirwa navamogen tsvangirai, MDC inotungamirwa namuchina fundo Welshman Ncube, People's Democratic Party inotungamirwa navatendai biti, Zimbabwe People First iyo iri kufanotungamirwa navaAgripa Mutambara, Transform Zimbabwe iri kutungamirwa navaJacob Ngaruvhume, ZANU Ndonga ne Multiracial Christian Democrats. Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weZANU-PF vakuda kwaShe Basikiti vanoti vamwe vatungamiri ava vakumbira kuti vambonopira zvavavirirana kunengo dzavo vasati vasaina gwaro remushandira pamwe nemusi wemugovera kumusangano uchaitirwa kuZimbabwe Grounds mumusha weHighfield. VaBasikiti vanoti chimwe chasungwa mumusangano uyu ndechekuti vatsvangirai ndo vachakwikwidza vakamirira mubatanidzwa uyu musarudzo dzegore rinouya. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tiri kukosha ndechekuti tive pamwe chete nevavo vanoda kuti hurumende yeZANU-PF tibve pachigaro, tibvise Mugabe watambudza vanhu asingadi kubva pachigaro, iye achembera kudero achingogara achingovata. Saka takabatana nevamwe vane pfungwa dzekumubvisa vari mapato manomwe aunoziva nezvavo iwayo.
Saka musangano wamaita nhasi wasungachi?
Wasunga kuti tichaita mberi tichindoparidza pachena kuti isu tiri vanhu vari pamubatanidzwa umwe chete. Musi wemugovera tinosangana isu toenda pachena totaurira nyika yose kuti tava kuzoshanda kubvisa Mugabe. Vamwe nyangwe vane dzimwe mapato avo vasati vauya kumubatanidzwa watiri tinoti ngavauye. Tabvumirana kuti vanhu vese vakasununguka mamapato kuzouyawo kuti vashande nesu pamwe chete kuti tibvise ZANU-PF.
Tanzwa kuti pane mamwe mapato vati vachada kumbotanga vanonzwa kunhengo dzavo. Izvi hazvisi kuzononotsa here kunyorerana pasuku?
Aiwa, tati vanoenda kundobvunza kuvanhu kana pane vavasati vabvunza vakasununguka kundodaro. Nekuti nyangwe patinosaina tabvumirana kuti pataiswa addendum yekuti vamwe vatazouyawo saina vabva kundobvunza mapato avo sezvavakumbira.
Vazhinji vanoda kuziva urongwa hwamuchazoshandisa kana hwamuchaita pakusarudza vatungamiri vemubatanidzwa, tichiona kuti mune muchibva kumapato akasiyana siyana.
Tese paunomwe hwedu takagusikana kuti Tsvangirai anokwanisa kutungamirira mubatanidzwa uyoyo. Saka tiri very clear tose kuti uchange achitungamirira ndiTsvangirai. Ende ndiye wakambodya mugabe. Zvino wajoinana nesu mavo veteran kuti timubvise zvachose zvekumubvisa chaiko. Saka nyaya yekuti uchatungamirira ndiani paunomwe hwedu semapato takatobvumirana kuti unotungamirira ndiTsvangirai.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru weZim People First vakuda kwache basikiti vari parunhare muHarare neStudio 7. Vagari vekwaMutare vari kunyunyuta zvikuru nekuvharirwa mvura kwavari kuitirwa nekanzuro yeguta iri zvichitevera kutadza kwavo kubhadhara mari yemvura. Vagari vavharirwa mvura kusvika pari zvino vave kusvika zviuru gumi kubva pakatanga chirongwa ichi svondo rapera. Mutoro wedu weNauloida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemaMutare vanoti havachina pekutangira zvichitevera kuvharirwa mvura nekanzuro yavo. Mumwe mugari wemumusha weHobha usakatarisana nedambudziko rekushaya mvura yemumba vaElisha Musabayana vanoti zvakaitwa nekanzuro hazvina musoro nekuti kuvharira vanhu mvura zvichazopa kuti pazuve nezvirwere.
Mukaona ikonomi yedu mazuva ano iri kuomera munhu wese. Ivi ndirikuronga nei mari kana kubhengi haisi kutoreka futi mari yacho.
VaMusabayana vanoti vane chikwereti chemvura chemazana akawanda emadhora asi chiri kunetsa. Inyaya yekuti vakuru vekanzuro vari kuramba kutaurirana navo kuti vabhadhare pashoma nepashoma kudzamara vapedza kubhadhara chikwereti ichi. Mumwe mugari akavharirwawo mvura svondo rapera vaEdward Manyungwa Ize vanoti kanzuro inosungirwa kuita zvinhu zviri pamutemo kuburikidza nekuita misangano nevagari ichivaudza dambudziko rayo. Vagari vachipawo nhunha dzavo potsvagwa nzira dzekugadzirisa dambudziko riripo.
Hachifaniri kusvika pakuvharirwa mvura. Chero mapayment plan acho ari kuitwa haasi clear kuvanhu. Anofanira kuuya nemapayment plan ari clear kuvanhu. Uye zvakare kanzira wedu unofanira kuuyawo achimiririra vanhu vari kungovharwa. Kanzira wedu anambobvira ati adiresi wavanhu wee uyai kuno sevanhu totaurirana. Onai chikwereti chakamira so, hakuna usiri kuziva kuti Zimbabwe zvinhu zviri kunetsa.
Mumiriri wevagari musangano reMutare Residents and Ratepayers Association vaDavid Mutambirwa vanoti kuita kwekanzuro kunotyora kodzero dzevagari.
Chekutanga ndechekuti vari kutyora mutemo webumbiriro renyika, Bill of Rights under Section 77, the right to water, the right to food and water. Every person has a right to clean water and sufficient food. In this regard, kucheka kwavari kuita mawater meter zviri kutyora bumbiriro remutemo. Vanofanira kunge vachitoshandisa court order kana vari kudisconnecta mvura.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vapasimonya kureba vanoti zviri kuitwa nekanzuro zvinotyora mitemo yezvekutongwa kwematunhu pamwe nekodzero dzevanhu.
Ndinoda kutanga nekuti kanzuro chekutanga inoumbwa kuburikidza nebumbiriro remutemo wenyika. Kureva kuti bumbiriro remutemo wenyika rinoibata mune zvese zvainoita. Zvozouyawo mutemo zvakare wainoshandisa wemaguta nemaruva. Kwozoitawo mitemo yainogadzira iyo inoitendera hongu kuti inge ichidisconnecta mvura. Asi pane maprocedure anofanira kuteerwa maringe nebumbiriro remutemo ratinaro. Kureva kuti mamwe mativi anofanira kuti anzwi ikoyo kunyange vanhu vari kudisconnectwa mvura yavo vapuhwe mukana vekuti vange vachizvidifenda. Saka kureva kuti kanzuro haikwanisi kungotanga nekunodisconnecta mvura dzevanhu isina mutongo unobva kuMatare nekuti masimba iyayo anotyora kodzero dzevanhu dzatinoti dzemvura. Nokuti bumbiriro remutemo rinoda kuti munhu wese ane kodzero kumvura yakachena uye inoshandisika.
Asi meya weguta reMutare vatatinda Nhamarare vanoti kunyange hazvo kuita kwekanzuro yavo kuri kunze kwemutemo vagari vave nenguva yakareba vachitadza kubhadhara mitero yemvura. Vanoti kuti kanzuro iende kuMatare kuti iwane court order yokuvharisa mvura kuvagari zviri pamutemo zvinovatorera nguva yakareba.
Kwadi mvura tiri kuvhara kuvagari vedu vemaMutare kune nzvimbo dziri kusvikawo mvura zvakakwanisa. Asi mukatarisawo isu sedhorobha remaMutare mvura yacho tinoibhadharawo kuzinwa uyezve tine mishonga yatinotenga inocheneswawo mvura kuti tipe vagari vemaMutare mvura yakachena. Ndine chiumbo chekuti vagari vemaMutare vakauyawo nemari inotibatikeiwo kukanzuru tinobvuma kuti tiite mapayment plan asi wakauya one mari inenge yakadzikira semainzeriso zvekuti mugare mamutare ane chikwereti nekanzuru $500 wouya aine $10 kuti tiite payment plan panenge pakaomira kanzuru ipapo asi wakauya one mari iri nanowo tinogara pasi totaurirana
guta remutare rakatarisana nematambudziko ekushaya mari yekubhadhara vashandi vayo uye vagari vane chikwereti chinosvika mamiriyoni makumi maviri emadhora nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti matambudziko akatarisana neguta remutare matambudziko akatarisana nawo nemamwe maguta ari munyika zvichitevera kuondomoka kwehupfumi munyika izvo zviri kupa kuti vanhu vasave nemabasa anovapa mari yekuti vakwanise kurarama upenyu hwakanaka ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo
Kama weZimbabwe nemasangano anokweretesa mari anotire International Monetary Fund neWorld Bank unenge ucharamba wakaita manyama yamire nerongo mushure mekunge mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabuda pachena kuti havana urongwa hwekudzikisa uwandu hwevashandi vehurumende senzira yekugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
VaMugabe vakaudza gurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa kumusangano webato reZANU-PF wakaitirwa kuChinoi kuti vadzore pabasa vechidiki kana kuti mayouth officers zviuru mazana maviri kunyange hazvo vaChinamasa vari kubuda pachena kuti hurumende haina mari yekuvabhadhara sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzagara dzichiyambira kuti kupinza vechidiki ava mabasa kuri kudzorera kumashure nyaya dzebudiriro. VIMF neWorld Bank vanotiwo mari iri kubhadharwa kuvashandi vehurumende yakawandisa zvinoita kuti pashayikwe mari yekugadzirisa zvinhu zvakaita sezvivakwa, zvakaita semigwagwa, makirinika nezvimwe zvinodiwa nevanhu. Asi sachigaro weZANU-PF Youth League mudunhu reManicaland vamubuso Chinguno vanoti vanhu vakaburitsa basa vechidiki ava vari kuda kushoresa vaMugabe pamberi pesarudzo.
Ndikuona sekunge mukati medu isusu ruling party ine government pane vanhu vane plot yekutoita sabotage the president because how can you think of retrenching 2000 workers zvemayouth pasara about 6 months to election.
Asi ko vechidiki ava vanoita basa rei chaizvo? Tabvunza vaChinguno.
Ma coordinators Ministry of Youth ano coordinate ma projects akafandwa ni CABS akafandwa ni Stanbic vachiona kuti mari dzavakakweretwa dziri kudzoka here. Ma coordinators aripo kutarisa kuti zvii zvingaitwa ni Ministry of Youth zvingabatsira kusimudzira ma youth ma projects akasiyana anoita nekuchagira vari mu mumawadzi momo kuna anoshengete huku kuna anogadzire zvivezwa zvavo. So vanobatsira kusvaga market nekubatsira kutangira vanhu kuti vanokwereta sei mari kumabhangi.
Vaimbova gurukota rinoona nezvemari vatendai biti avanotungamira bato rinopikisa rePeople's Democratic Party vanoti vashandi vehurumende vakawandisa zvekuti kuvabhadhara zvinosiya hurumende isina kana kobiri rekuita zvimwe zvinhu.
Everyone knows that the wage bill is now 97% of total expenditure. That means padhora rese riri kuuya muhurumende 97 cents iri kuenda kuvashandi vehurumende, 3 cents yozoenda kune zvimwe zvinhu mugwagwa, mahospital. Wochizotarisa kuti vari pa wage roll yacho ndiani. Pananga ndiri muhurumende nini, we 236,000 civil servants, iko zvino va 550,000. So ZANU doubled up ma workers ayo ari ma ghost workers. Iko zvino vatotanga kukambeina vanoorganize marara ma ward officer vari kutambira mari vakagara. And everyone knows kuti zvaura economy. But now everyone knows kuti no ane problem ndiye Mugabe.
Mashoko aya atsinirwawo nenyanzvi munyadzi zveupfumi uye vachishanda nesangano ravana chipanga mazano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze avo vati sezvo nyika yatarisana nesarudzo kudai kuda kuti hurumende igumure basa vechidiki ava kupedzera hoko padehwe retsindi.
Vashandi vemuhurumende vakauimbiswa kuti vachapuhwa mabhonasi. Mabhonasi aya anga asina kutarwa mubhajeti muhomwe yegore rino, zvichireva zvokuti mari yose iyi ichange ichida kuti ibve kune vanhu kana kuti ichakweretwa nekuti hurumende haina mari yacho.
Asi gurukota rinoona nezvevechidiki vaPatrick Zhuwao, avo vange vachirwisa kuti vechidiki ava vadzorwe pamabasa, vanotiwo mabasa evechidiki ava haanei nezvematongerwo enyika.
Kazhinji vanochema vakadaro ava vanenge vaine pfungwa dzakadhanganyika, nekuti vamwe vakazochema kuti nyaya yeminda iri kuitwa nevezanupf chete hatichaenda kumunda. Hezvo minda yakagovewa vakashayika. Saka iwe kana uine pfungwa yekuti aiwa izvi ndezvezanupf woti hauye, hamino zvako, unorasikirwa, unosara uri kumashure semuswe.
Kunyange hazvo vamugabe vachigara vachitaura kuti vashandi vehurumende vapiwe mari dzemabhonasi nezvimwe, vachina masa vane makore akawanda vachitatarika kubhadhara mari idzi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wemauto yeAmerica ati munhu anga akamira sagavana weAl-Shabaab muguta guru reSomalia Mogadishu akaurayiwa mukurwiswa nemuchadenga kwakaitwa nendege dzemauto yeAmerica. Ali Mohamed Hussein, uyo aizikanwa zvakare saAli Jabal, aizikanwa nekumanikidza wemabhizimusi emuMogadishu kubatsira nemari kuchikwata chevapanduki ichi. Vatungamiri wemapato anopikisa vaviri vanga vari muhusungwa vari mudzimba dzavo muVenezuela vatorwa kubva pamisha yavo nevehurumende vanochengetedza runyararo mazuva maviri mushure mesarudzo dzakaita mutauro dzekuita kuti bumbiro remitemo rinyorwe patsva. Mhuri dzavaLeopold Lopez navaAntonio Ledzema dzinoti varume vaviri ava vakapambwa mambakwedza anhasi nevasori vari muboka reSebin. Hurumende iri kukurudzirwa kuti irambe ichishanda nemapato akazvimirira oga mukugadzirira kunyoresa vanhu kuti vazokwanisa kuvhota gore rinouya. Mukuru wesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI, amairinda ichipfunde vhavha, vanoti hurumende yanga ichimboedza kushanda nevamwe munyaya iyi, asi pachine zvizhinji zvainofanira kuita uye nguva yave kupera sezvo sarudzo dzave pedyo. Tanonoka Wande weStudio 7 abata amai chipfunde vhavha kuti tinzwe zviri kuitika.
Bhizia sokuziva kwamunoita tenda yakapuwa kumlatron sokutsanangurwa kwazvakaitwa nezeki, asi terms of the software yecentral server ndiyo yatakatarisira kuti dai achiitwawo futi tenda publicly, izvo zvinoitirwa kuti pange pane machecks nemabalances. Tiri kuti dai varamba vachiita openness sezvavakaita paprocurement yemakit, kuti vakadeedza vanhu maprivacy maparty agents pavaivhura nokuita testing nevalidation of the process. Saka pari zvino tiri kunyunyikana kuti prosesi yekuti atenda iyi inenge yatinonokei, sezvo muchiziva kuti takatarisira kuti muna Oktobha vange vakutangisa kuregista, ende tinokurudzirawo kuti pange pane openness kana achinge vatangisa kuregista in terms of mastatistics kuti vanhu varegistwa vangani, kupi dai prosesi yacho yaramba ichiitwa pachena, sezvo muchiziva kuti patiri kubva muno mumaelections eZimbabwe panga pane polarization.
Muri kushanda zvakanaka here nehurumende maererano nenyaya iyi?
Pane ma-stakeholders forums, including civil society. Tanga kumita muna February, apa vanga pamboita settlement pasina ma-meetings. Pari zvino vatangisa kuita ma-meetings iyawo. Saka tokurudzira kuti dai vawanza kuita ma-meetings, particularly kwatiri kuenda kwefota registration, ma-meetings acho akawanda nokuadresa ma-questions nema-issues aya, kuti tisaonekwa tichingotaura kumedia asi tinge tichitaura navo vachigadzirisa zvinhu zvacho zvichifamba zvakanaka. Kwozoita kune issue yanga iripo ma-regulations efota registration, iyo tiri kuona kuti zvimwe zvacho zvatanga tataura vanenge vakazvitora. Saka tiri kukurudzira kuti dai vachigadzirisisa zvese izvozvozvo zvinenge zvichitimwa navanhu, zvinhu zvakaita seproof of residence. Toona voters roll taiti yanga yadhura, but pari zvino mutengo wacho unenge wakaridzwa. Saka tokurudzira kuti mafota registration centers, voter education information yakadaro ichifambiswa nokurumidza, kuitira kuti vanhu vakawanda vazivo kuti zvinofambiswa sei, kuitira kuti pazvinotanga tigozoona vanhu vakawanda vanoenda kunoregista.
Amai Rindai Chifunde Vava ndiwo mukuru wesangano reZimbabwe Election Support Network. Vanga vachitaura vari parunare na Tanonoka Wande weStudio 7 vari muHarare. Zvino tokuendesai kuna Mavlas Mhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona nasi tangatine hurukuro nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvechidzimai zviri pachirongwa cheYali Mandela Washington Fellowship chiri kuitwa imo muno muWashington uye chiri kupera nemusi wechina. Regai tiende kwavari timbonzwa kuti ndivanani uyezve kuti vakafambira chii.
Ini ndinonzi Lois Kapondo, ndakakwanisa kuuya kuno kuAmerica neMandela Washington Fellowship.
Inini ndinoitwa Charlene Chekenya, ndiriwo pano neMandela Washington Fellowship ndichimiririra kodzero dzevakadzi nevasikana muZimbabwe. Ndine organization yangu inonzi Stand Foundation inoita izvi zvokumirira vakadzi nevasikana.
Makanga muri kupi pamanga muri muno?
Ini ndandiri ku Bowling Green iri kuOhio. Taidzidziswa nezvecivic leadership kuti kana uchitungamirira vanhu unofanira kunge uri munhu akaita sei, uchizvifambisa sei uye unokwanisa sei kushanda nevamwe vanhu nezvakanaka neku ingenja vanhu vari pamusoro vanokwanisa kubatsira uye nekudzika pazasi uchikwanisa kushanda nevanhu pa grassroots level.
Nemi Muswari,
ini ndandiri pa ku New York ku Wagner College ndandiri under the civic leadership track apo taidzidziswa kutungamira kwakanaka.
Ya, ndoda kutaura nevanoita zvekodzero dzevana.
Itaurai zvenyu Shalim.
Program yatinayo so yekuti zvoni vana vaive vanenge vakurumidza kudrop out of school because of maybe early pregnancy kana kuti vashaya mari dzekudzokera kuchikoro. Tine imwe flash stick so yedu inenge ine 64 gigabytes of information. You don't need internet kuti we access. Tikatsvaga makompyuta kunoku, atichaita sei? Atichauya nawo uko kuno kuZimbabwe. Toti zvoni muzvikoro miyami toisa center inenge ine makompyuta iwawo, toisa maflash sticker.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Chidiki vanobva kuZimbabwe vanosvika makumi matanhatu vakapedza chirongwa cheMandela Washington Fellowship muzvikoro zvepamusoro-soro kuno kuAmerica uye vari kudzokera kuZimbabwe nemusi wechina. Chirongwa ichi icho chakatanga chichidaidzwa nerekuti Young African Leaders Initiative chinounganidza vechidiki muAfrica kuti vaite zvidzidzo zvakasiyana-siyana muAmerica. Nhasi taita rombo rakanaka kutsikwa nemumwe vechidiki ava vatinei mukweva. Tinogamuchira nemufaro vamukweva.
Nesuwo tafara kunge tiri pamasaisai.
Zvinofadza kunzwa tichikurukura nemi mauya muchirongwa chinoremekedzwa zvikuru chakaita saicho chamuri. Mungatsanangura pamusoro pechirongwa ichakafamba sei?
Chirongwa isu tanga tiri kuUniversity of Delaware, iko kuNewark, Delaware, kwataidzidza zvidzidzo zvecivic education. Izo zvazvichisanganisira kuti tingashanda sei munyika matinobva, nekuti tingabetsera sei macommunities atinobva kuti vange vachitaura nyaya dzichienda mberi.
Imi kumusha vanhu vanda kuzoti munoshanda sani kuti tizoona kuti zvamuri kuwana kuno zvichange zvichibatsira sei?
Ndinoshanda ndiri director weAbameli Human Rights Lawyers Network, iro riri sangano remagweta anomirira kodzero dzevanhu.
Zvamakawana kuno munguva yemwedzi masvondo matanhatu amaa muri kuno, inguva yakakwanira here kuti munofunga kuti makawana zvinokwanisa kuti mutakure kumusha muchizonopakurira vamwe?
Sasamanyika ndoti uba nguva yanga iri pfupi kuti samanyika vatore vawane zvidzidzo, but izvo zvidzidzo zvatakawana ndofunga zvakandibata and ndakadzidza zvakawanda ipapo pa 6 weeks.
Zvikuru zvamungati ndatakura kuenda nazvo kumusha musi wechina pamucharongedza mbatya dzenyu moisa mubhokisi renyu zvi zvamunonoshandisa kumusha.
Ndofunga zvandakabata zvi zvakakosha. Ndofunga ipower yesocial media kuti ungaishandisa sei social media, the power yekuorganizer, ungaorganizer sei. Then ndakazodzidzawo zvidzidzo zvokuti governance inoshanda sei, machecks and balances kunyika kweAmerica kuti ndezvipi zvatingadzidza. Pane zvakawandawo zvandakadzidza kuti aiwa kuZimbabwe tiri mberi kunda America, nekuti kuno kwandandiri vakadzi vanga vari vashoma muparamende, asi muparamende medu yemuZimbabwe vakadzi vakati wandei kukunda America. Saka tokwanisa kuvadzidzisa kuti vangaita sei inclusion yana mai.
Tichitarisawo kuchikwata chamakauya nacho, muri chikwata chakati kurei vanhu makumi matanhatu. Masanganawo nevamwe vanobva kune dzimwe nyika vemuAfrica, zvii zvamakapana nawo zvamungati takagovana?
Zvatakati takagovana, takawana zvakawanda. Zvidzidzo zvatakawana kuve kuSouth Africa, zvidzidzo zvatakaona kuNigeria. Yanga iri nguva yana chipana mazano, tichidzidza from Africa. Takadzidza zvakawanda zvokuti ndingatora zuva rese ndichitaura kuti uku DRC takanonga zvakati, kunyika yakati takatora zvakati, but zvakawanda zvatakadzidza zvatakaona kuti kuAfrica tinazvo.
Vechidiki muZimbabwe munoonawo here vari vanhu vari kupindawo muzvirongwa zvakasiyana siyana tisingatarise icho cheMandela Washington Fellowship, nokuti vamwe vanochema kuti tiri kushayiwa mukana. Munoona here vari kuwana mikana yekuti vanga vachiita zvidzidzo zvakasiyana siyana?
Zvakandirwadza ndezvekuti vechidiki vaunoona vekuAmerica, unoona vechidiki vane 17 years already vanenge vapinda vakuwana mikana. Unoona kuti isusu kwedu kunyika vechidiki havasi kuwana mikana, especially mikana yekuwana mabasa, mikana yekuti vavhure makambani. Unotoona kuti aiwa mikana tukuvharira vechidiki kuti vawane mukana munyika medu, and zvakawanda zvatingadzidza kuAmerica kuti ukapa vechidiki mikana chii chingabundutso ingabuda.
Vechidiki vanopomerwawo nyaya dzekushandiswa munyaya dzezvematongerwo enyika, zvimwe here zvamungati makadzidzawo pachirongwa chemwe chamamuri kuno cheMandela Washington Fellowship?
Chandakadzidza ndechekuti vechidiki ukavapa mikana yekuti vaite zvinhu zvakaita sana social media, unokwanisa kunge uchipinda muvanhu uchibata upenyu hwevanhu, but ukavashayisa chekuita vanogumisira vakupinda mumirizhonga vakuita matools of violence.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamukoya nokuwana nguva yekusvika pamastudio edu.
Tatenda.
Ava vanga vari vatinei mukweva, mumwe wevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship, vari pano pamastudio edu eVoice of America muWashington DC. Nasi muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, muchange muina mutungamiri Nkomo achiita hurukuro nevechidiki veMandela Washington Fellowship vari pano pamuzinda wedu weVoice of America, tichinzwa zvavanga vachidzidza, zvavakawana nezvavachatakura kuenda nazvo kumusha. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mubatanidzwa wemapato manomwe uri muMDC Alliance unowirirana kuti mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai ndo vachamirira mubatanidzwa uyu musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa gore rinouya. Vagari vekwaMutare vochema-chema nekuvharirwa mvura kwavari kuitirwa nekanzuri yeguta ravo. mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoudza vachinamasa kuti vadzose pabasa vechidiki vanozikanwa nerekuti maghost workers. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Chris Gande.